Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Gunyana 15, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yokurudzirwa kuita utongo hwegutsa ruzhinji panguva iyo pasi rose rinocherechedza zuva reInternational Democracy Day. Vamwe vana mukoti navana chiremba vakawanda vanonzi vave kubatwa nedambudziko rekusagadzikana kwepfungwa. Norman Mapeza anopiwa basa rekurayiridza chikwata chemaWarriors. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva reutongi hwegutsa ruzhinji kana kuti International Day of Democracy, vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira Zimbabwe kuti iremekedze nemazvo utongo hwegutsa ruzhinji. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanoti hurumende iri kukundikana kusimudzira utongi hwegutsa ruzhinji munyika pakatariswa maitiro ehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Hurumende inotungamirirwa navaMnangagwa inozviti Second Republic yakundikana chose maringe nekuedza kubuyuva nekupundutsa nyaya dzezvemahuman rights, zvakare nyaya dzekuchengetedzwa kwebumbiro remutemo renyika. Izvo isu seCrisis in Zimbabwe Coalition tinoti muno munyika mune constitutional crisis. Zvakarewo pane nyaya yerule of law iri kuratidza kuti muno muZimbabwe haimo.
Vakumalo vatiwo kutadza kuitwa kwesarudzo munyika nepamusana pechikonzero cheCOVID-19 munongedzo mukuru wekushayikwa kweutongo hwegutsa ruzhinji.
Saka muZimbabwe pari zvino tiri kuona kuti sarudzo dzakamiswa, mabielections akamiswa. Tikunzwa zvakare runyerekupe rwokuti vanenge vari kutoda kuti nesarudzo dzinofanirwa kuitwa mugore ra2023 tadze zvakare kuitwa vachivanda nedenda redziwa mpengo reCOVID-19. Saka tinoona kuti izvi zvese izvi hatikwanisi kutaura nezvekupemberera demokrasi kwakanaka kana tisingaiti sarudzo, nekuti sarudzo dzinoitwa regularly ndo rimwe bandiko redemokrasi.
Vakumalo vatiwo Crisis in Zimbabwe Coalition yakatonyorera SADC ichitsutsumwa nematambudziko ari munyika. Vatiwo sangano ravo rinoda kuti SADC ipindire pane zviri kunetsa muZimbabwe kuitira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinobata vanhu vose munyika. Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vatiwo utongi hwegutsa ruzhinji hunogoneka chete kana masimba adzorerwa kune veruzhinji.
Sevechidiki tiri kuona kuti nyika iri kuita sokunga iri kutora danho rasiyana neriri mubumbiro remutemo. Semuenzaniso, tikada kutarisa Constitution of Zimbabwe Amendment number 2 ine zvinhu zvakawanda zvayakadzura zvanga zvakapiwa mumaoko ejekerere. Saka tichisvika pane zuva rakakosha kudai, sevechidiki isu varinotipa mukana wokuti tifunge tichitarisa tichidzokera kumashure, uye tisvike pekuti tinopangana mazano sevechidiki kuti simba rodzokera sei muvanhu.
Mumwe mugari weMuHarare vaPride Mukono vatiwo kuvana veZimbabwe hapana chekupemberera pazuva ranhasi, asi vatiwo zuva ranhasi rinopa vana veZimbabwe mukana wokuita hurukuro dzekuti nyika ingasvike sei pakuva neutongi hwejekerere.
Saka naizvozvo, aiwa zuva iri kana takatarisa neutongi wemuZimbabwe hapana zvizhinji zvatingati hurumende yedu tinga kwatisa kuzvipembere asi votikaenda kune rumwe ruti izvano tilangaridza isusu vari rekodzero dzevanhu uyezve nevanorwira utongi hwejikerere kuti tinge tichigara pamwe chete sendigara wadeta nhasi mumazoom meeting kubva kuseni tichitaura tichinzvera kutodiniko kuti nyika yedu inge ichisvika pautongi hwekugutsa vamwe vanhu vese muzimbabwe.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvezuva ranhasi kanawo pamusoro pemashoko ataurwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Asi mukuru wezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi vati hurumende yava munangagwa iri kufamba mugwara uye bato rezanupf ndozvarakarwira zvegutsa ruzhinji muhondo yorusununguko.
Gutsa ruzhinji ndo ratakarwira semusangano, naizvozvo ndiro donzo ratinofamba naro sehurumende yezanupf in the new dispensation of President Emmerson Mnangagwa. Saka aita zvose kuvandudza mitemo inoona nezvekodzero dzavanhu, kuvandudza mitemo inoona nezvemamedia freedoms, kuvandudza mitemo inoona nezvekuitwa kwamabhizinesi, tigogadzira zvenyika yedu kunyaya dzezvekurima kuti vanhu vagute matumbu. Chakashata hacho ndechekuti kana vanhu vaguta nedumbu nekuvaguta dumbu nokuda kwekurima kwatakaita kunofadza gore rino, vanobva vazotaura havo nezvekwavasina kuswera.
United Nations yakaita chisungo musi wambudzi 8/2007 chekuti zuva reInternational Democracy Day richerechedzwe gore rega rega musi wa15 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vanamukoti navana chiremba vakawanda vanonzi vave kubatwa nedambudziko rekusagadzikana kwepfungwa nekuda kwemashandiro avari kuita munguva ino yekurwisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro wakapindwa nevagari vemudunhu reMashonaland West. Vachitaura pamusangano uyu, mukuru anoona nezveutano hwepfungwa mudunhu reMashonaland West kana kuti provincial mental health officer Dr. Tichaona Mahachi, vakati vana mukoti navana chiremba vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683 vakarwara nekusagadzikana kwepfungwa uye vamwe vanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu kubva patanga chirwere ichi gore rapera.
My isolation wards vanhu vakafa ndipo mawana mafigures aibuda manhamba yacho kudzai 486 vakafa muno mash and the eyes of what mostly our healthcare workers. So they suffer. So one of the problem is depression. Depression is just about pushing kana kwepfungwa. Pakadzika dziko ndozokonza kuti munhu ade kuda kuzviuraya kana kutogara akangonyarara kana kugara achibva pane vamwe. So we have health workers have been depressed because of the situation. Tremendous problem. Secondly, they suffer from anxiety disorders. They also exposed to what? To COVID-19 and also lost some of our colleagues during the execution of their duties. I think around 7 health workers have died so far in March West and over 683.
Dr. Mahachi vakatiwo hurumende iri pakati pekuita dzidziso yakanangana nevashandi vebazi rezveutano kuvagadzirira kuti vasavhiringwe utano hwepfungwa pavanenge vachiita basa ravo nerutsigiro kubva kubazi reUNICEF.
So we are running two workshops as we speak right now. We have done what we call PFA trainings with aid from UNICEF. I have trained health workers and also non-healthcare workers. The first train of PFA trained around 245 people in Marsh West. These are also to aid their abilities to deal with these problems in personal capacity and also assist others.
Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa munyika Dr. Patience Maunganidze vanoti dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa riri kuitika mune mamwe matunhu. Vati hurumende iri kuita dzidziso kunana mukoti navana chiremba mumatunhu aya. Studio 7 yanakwanisa kunzwa uwandu hwevana chiremba navana mukoti vari kusangana nedambudziko iri munyika yose. Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland Central Dr. Clemens Chuma vati dambudziko iri harisi mudunhu mavo. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mashanu kana kuti 4,550. Vamwe vanhu mazana mana ane gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 126,817. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2,873,893. Vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi mana nevanomwe kana kuti 1,926,247. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende iri kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare repamusoro kuburikidza nekurambidza kwayakaita vanhu vasina kubayiwa nhomba dzecovid-19 kuti vapinde mudzisvondo, pamwe nekuti vashandi vayo vasina kubayiwa nhomba idzi vasaende kumabasa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Masangano akawanda anoti haasi kufara nezviri kuitwa nehurumende zvekuisa mitemo inozvidza mitongo yakaitwa nematare. Dare repamusoro rakatura mutongo svondo rapera wekuti vanhu vanoenda kusvondo havafaniri kurambidzwa kupinda muchechi kana vasina kubayiwa nhomba sezvakanga zvakurudzirwa nedare remakurukota. Asi mushure memutongo uyu, dare remakurukota rakabuda zvakare nezuro nechisungo chekuti vasina kubayiwa nhomba vasabvumidzwe kuungana mumachechi. Mufundisi wesvondo yeDivine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati zvaitwa nehurumende izvi zvinovashungurudza sevemakereke, vachiti zvave kuita sekunge hurumende yave kupindira mumashandiro emakereke.
Iresolution inopokana sekutaura kwatakamboita kare nekodzero dzevanhu, ende kodzero idzodzo hadzisi kodzero dziri unreasonable. Chechipiri, resolution inotadza iri kukundikana kunzwisisa basa rekereke. Basa rekereke rekushumira kune vanhu vese. So tiri kuona hurumende iri kuda yatinoti muchirungu kuita in overstep, kuita kupfurikidza mwero mukutonga zvinopokana nebasa rekereke. Tinopokana nazvo izvozvo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati danho rehurumende iri rinoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa haitevedzeri zvinenge zvabuda mumatare.
Izvi zvinoratidza kuti hurumende inotungamirirwa navaMnangagwa inozvidza matare edzimhosva. Zvinotaridza zvakare kuti sezvatinogara tichitaura kuti muno muZimbabwe hamuremekedzwi rule of law. Hamuna rule of law muno muZimbabwe, nokuti chisungo ichi chakabuda nezuro musure mekunge dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu dzekunamata vakasununguka uye pavanodira. Saka izvozvi zvinotityisa isu sezvizvarwa zveZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadai, gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti vashandi vehurumende vese vasina kubayiwa nhomba dzecovid-19 vachazenge vasingabvumirwa kuenda kubasa kusvika vabayiwa nhomba idzi. Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vachapikisa danho ratorwa nehurumende iri mumatare, vachiti hurumende haifaniri kumanikidza vashandi vayo kubayiwa nhomba idzi.
dambudziko rehurumende inofarira zvekumbunyikidza vanhu. Nyaya yekubayiwa kwenhomba yeCovid-19 haisiyo ingaite zvekumanikidzwa kuti asina kubayiwa angauye kubasa. Tinoziva kuti nhomba iyi yakakosha kuti munhu abayiwe, asi basa rehurumende kukurudzira kudzidzisa kuti iri sefi zvakadii, inobatsira zvakadii, ichichengetedza upenyu zvakadii. Ukaona taita hurumende yekuti chinhu chese inobata demo, kuti anenge asina kuita izvi achanzwai. Zvinopa presidents even kuprivate sector, ndozvaakuitwa nyika yese, vashandi vazhinji vachadzoka mabasa.
Danho rehurumende iri rinouyawo zvakare apo sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rakamirira mutongo panyaya rakakwidza kudare yekuti vashandi havafanire kurambidzwa kuenda kumabasa nekuti havana kubayiwa nhomba idzi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba idzi kuvanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rinopikisa MDC Alliance rinoti hurumende inofanira kumisa urongwa hwayo hwekubvisa nechisimba vanhu vekuuzumba musha wekwaSeke uye vamwe vekwaMutoko nemamwe matunhu kuti makambani ekuChina achere matombo emhando dzeblack granite. Kambani inonzi Heijin Mining Company ndiyo iri kuda kutamisa vanhu mumusha wekwaSeke, asi mashoko kuvatori venhau kambani inoti yakapuwa mvumo yekuita izvi nehurumende. Bato reMDC Alliance nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hurumende iri kutyora mutemo mukupa mvumo kambani iyi kuti itamise vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vati vanga vari musangano vakati tivatumire mibvunzo yatavatumira, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumuteedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti.
Inyaya inorwadza zvikuru imi vaZulu, muchiyeuka kuti takambofamba tichienda kuChilonga tichinoona vanhu vachida kutorerwa nzvimbo dzavo dzavagara kwamakore anopfuura 500 years. Kana vari vehlengwe Shangani community vakapinda munyika ino yeZimbabwe neMozambique over 500 years ago, long before iya yatinoti mfeshan yakaitwa mugore ra1830 pachinge parwiswana between Mambo Chaka weMazulu nemagenerals ake. So kana muchitarisa mukatarisa kuChilonga ikoko motarisa kuchecheche area kwatorwa minda naBill Rottenberg, moenda kuhange kudinde, moenda kwaMutoko kumabudya vanashumba nyamudziwa vari kutorwa minda yavo zvakare over 300 hectares nemachainii. Mopinda muno muGoromonzi muDomboshawa mune vapinda zvezvakare vada kutora minda yevanhu kuti vachere goridhi. Saka marudzeva evanhu aakutorwa, marinda evanhu aakutorwa, zvinhu zvatanga tisinganyatsoona anda vaMugabe asi taakuzviona anda Emmerson Mnangagwa.
Kuri kuti hurumende iri kuda kutamisa vanhu panofanira kuitwa sei chaizvo vabiti?
Kana paine development vanhu vanofanira kuconsultwa vobvunzwa kuti muda kuchii, voparticipata muconsultation izvinorecognizwa nemainternational conventions ese pasi pano. The right yatinoti 3C, the right to give consent, the right to consultation necompensation. So consultation, consent and compensation, 3Cs dzinofanira kurespektwa. Vanhu vanofanira kuconsultwa.
Asi ka hurumende iri kuti vanhu vekuChina vavari kuunza budiriro munyika vabiti nekubatsirawo Zimbabwe kunze uko kana yasangana nematambudziko.
Hakuna budiriro inouya nekuchera gomo revanhu, national heritage. Mukapinda kwaMutoko kwachiko kwazara dust. Vanhu vari kufa netuberculosis, vanhu vari kufa nezvirwere zvinoafekta malungs zvakafanana nemukonosis, zvakafanana nanasilika. Nzira dzinosemesa because zvimatombo zviya zvinorema. Saka matraka aya anenge achikochera, hakuna development.
Mumwe muteedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti vari parunare muHarare. Tabatawo gweta vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatinomuda ishe chinyoka kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Chinonesa ndechekuti munyika medu kune vanhu vanochema chema zvose vachichema chema zvichibuda mukuti zvaitwa nomunhu wavasingafariri kupolitiki.
Vamwe vari kuchema chema kakuti pari kupiwa makambani ekuchina pari kuitwa uori.
Kana tichitaura munyaya dzinotarisira development, kana panzvimbo penyu pakanzi pauya kambani yauya ikati toda kuita zvakati, iyo iri yoga yavuya, hatifaniri kuti toti dai yarambiwa nokuti inobva kuchina kana uchinobva kupi kwatisingafariri. Kana kambani iyoyo yavuya ikatevedzera zviri mumutemo, kuti mutemo wekunyaya zvinhu zvekuchegwa izvi, mutemo wemining unoti chii, vanoenda vonopega, vanoenda vonoapplya. Kana pane vanhu vari panzvimbo ipapo, vanhu vanenge vauya kumaina vanotaura navo, hurumende yovabatanidza vari vaviri vaya vagere nevari kuchera, vowirirana kuti vanopisana sei. Zvinhu izvozvo zvinoitiwa kose kose. Kana zvisina kuitiwa, vanhu ivavo vano kune mapato anogona kuvabetsera kuti zviitike. Zvakaitika kumarangi uko vanhu vabisiwa, zvakaitika kumaagreement acho ari pakati, vanhu ngava vakidze dzimba, ngavadini ngavadini.
Asi mubvunzo wekupedzisira vachinyoka, zvekutamisa vanhu hazvinetse here munyika yakaita seZimbabwe? Nekuti kavamwe vanenge vachiti hatidi kusiya makuva edu.
Hai, kunyika dzose vanhu vanotama kana pachinge paita chinoda kuvakwa kana kuti chinoda kuisiwa chakatarisazve development. Kune mitemo kuAmerica, mutemo unodo imminent domain. Nyika inovuya yoti haibodi pamuri pano topada ibvai. KuEthiopia kuri kuvakwa madhamu, vanhu vari kubisiwa. KuIraq uko kuri kuvakwa madhamu, rimwe riri kudovhara capital city yaiyi Assyrian Empire yakugara. Patakavaka Karibhasi, vanhu vakatama.
Gweta vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vatinomuda Ishe Chinyoka, vari parunare muHarare. Hurumende inoti hapasati pave nemukana wekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kwazvinogara, sezvo bombero remitemo yenyika richiti munhu anofanira kuvhota kunzvimbo yaakanyoresa. Mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaindinesi paradza vanoti zvinoreva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuvhota zvinofanira kudzoka kumusha zvonovhota kwazvakanyoresa. Mashoko avaparadza anotevera kurudziro yevakawanda yekuti vari kunze kwenyika vanofanira kubvumidzwa kuvhota kunyika dzavari. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chekutanga panyaya ndechekuti bumbiro redremtemo renyika rinonzi muchirungu iro constitution haibvumiri kuti chizvarwa cheZimbabwe chinovhota chiri kune imwe nyika. Mutemo uyu unobvumira kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chinofana kuvhota muno munyika. Ende pamusoro peizvozvi kunotori utongo hwakaitwa nematare edu edzimosha makuru atinoti muchirungu court judgments aripo panyaya iyoyi, achirambidza kuti hazvikwanisiki kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviende kunovhota zviri kune dzimwe nyika kwadzinogara ikoko. Chimwe chinhu ndechekuti mutemo wedu yenyika inoti unovhota uri kukonstituensi kwako, kuwadhi kwako, papolling station yekwako yawakarejista. Saka kumhiri kwemakungwa hakuna maconstituensi, hakuna mawadhi, hakuna mapolling stations. Izvi zviri kuno kuZimbabwe. Saka mutemo wedu unobvumira zvakare kuti munhu wese wese chizvarwa cheZimbabwe chinobvumidzwa kudzoka kuzovhota kana nguva yekuvhota yakwana.
Vaparadza, tinoona kuti pane vamwe vemapato anopikisa vari kuwanikwa ivo vachange vari kuratidzira kuNew York nemusi wemugovera panyaya iyoyi yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipiwe mukana wokuvhotera kwazvinogara kunze kwenyika. Munoona sei izvi?
Vanoda kuungana ikoko vachipopota kana kuti vachiita sevari kuUnited Nations, vangangopopota zvavo vari ikoko, asi kuno bumbiro remutemo haribvumire izvozvo. Zvinotoda kutoti kuti nyaya yacho vakwanise kuvhota, tinenge taakutochinja bumbiro remutemo iroro constitution yedu, totoichinja tototi aiwa zvizvarwa zvedu zviri kunze kwenyika zviri kugara ikoko kana kuita mabasa ikoko, vachisenza ikoko, vanofanira kuvhotera ikoko.
Asi kavaparadza, tinoona dzimwe nyika dzichizvikwanisa vachishandisa mizinda yavo munyika idzodzo. Zimbabwe ingatadza nei kuita izvi?
Chamunofanira kuziva ndechekuti havana kuungana panzvimbo imwe chete zvizvarwa zvedu izvo zveZimbabwe. Zviri kune nyika dzakasiyana siyana siyana siyana. Saka kuti vese vakwanise kuvhota pachaitwa sarudzo idambudziko, nokuti havagari panzvimbo imwe chete. Vamwe vari kuAmerica, kuLondon, kuCanada, vamwe kuAfghanistan chaiko kune hondo variko, vamwe kuSyria, vamwe kumukundana kuWait, kupi kwese vakazara ikoko, kuEngland kwese vakazara. Saka hatizokwanisi senyika kuenda kwese kwese uku tichiti votai votai votai. Chimwezve chamunofanira kuziva ndechekuti Zimbabwe iri pamasanctions. Saka zvairi pamasanctions kudaro, vanozovhotesa vacho vanogona kunyimwa mavisa ekuenda kuAmerica kana kuenda kuBritain kana kuenda kuEU kana Germany kwese vanogona kunyimwa mavisa. Saka navanyimwa mavisa zvofamba sei? Asi ndangotauravo zvangu izvi kuti tingorebesa nyaya. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti mutemo wedu bumbiro reconstitution haribvumiri kuti chizvarwa cheZimbabwe chivhote chiri kune imwe nyika chisiri muno munyika. Ndo pane nyaya yese ipapo.
Avo vanga vari mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaindes Paradza vachitaura naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7. Murairidzi ane mukurumbira munyika Norman Mapeza ndiye adomwa neZifa kuva munhu achafanobata chigaro chemurairidzi weMawarriors zvichitevera kudzingwa basa kwakaitwa Zdravko Logarusik. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mapeza achange achibatsirwa naTaurai Mangwiro weTriangle naMandla Mpofu weHighlanders apo achange achirairidza chikwata chenhabvu chenyika. Zimbabwe inofarira kurwa semvumba munzira yekuenda kumakundano A2022 World Cup ayo achaitirwa kuQatar. Manager waMapeza vaGibson Machi vanoti Mapeza apiwa basa iri kwemedzi mitatu inotevera kusvika panopera mitambo yeGroup G ye-2022 World Cup. Mapeza naMangwiro vataurirawo Studio 7 kuti vapiwa basa guru iri. Gwaro rabva kumutauriri weZifa vaXolisani Gwesela rinoti Energy Murambadoro uyo aibatira Capes United neMawarriors apiwawo basa rekuimurairidzi wevabati vepagedhe. Varairidzi ava vacharamba vari kuzvikwata zvavo sezvo vapiwa mitambo mina chete yasara ye-2022 World Cup yemugungano reGroup G iyo ichaitwa panguva dzakasiyana. Vanokurudzira mitambo mune vechidiki vanazi moyo vanoti neruzivo rwake vatambi vemuno Mapeza ndiye anga achikodzera kupiwa chikwata ichi panguva ino.
Nenguva pfupi pfupi shoma yatasara nayo kuti titambe mutambo unoteera neGhana pamba achida munhu akaita saNorman Mapeza, saka ndinoona huri urongwa hwakanaka. Tinovimba kuti Norman Mapeza achakwanisa kuva mushina wemajuzi wokuti atibatsire pakuti basa rifambe mushe kuti zvifambe zvakanaka.
Murairidzi wevatambi vepagedhe kuZPC Kariba Chenjerai Dhuve anoti basa iri ranga richida murairidzi wemuno achiti makorokoto kuna Mapeza nevatevedzeri vake.
Makorokoto kuna Norman Mapeza, makorokoto kuna Taurai Mangwiro, Mandla Mpofu, toti makorokoto nebasa iravawana, makorokoto zvakare kuna Energy Murambadoro, ngavarambe vachishanda nesimba.
Asi nyori wezvemitambo Admai Muimeke anoti chikwata haasi murairidzi nevatambi chete asi kuti Zifa inofarira kugadzirisawo mumba mayo.
Saka a good decision yekupa Norman mukana asi hakusi kuti ndiyo solution chaiyo chaiyo. Zifa yacho inofanira kugadzirisawo imba yayo kuti zvinhu zviitewo zvakanaka, because bhora haringonzi coach chete. Bhora mune zvakawanda zvinotariswa mubhora kana zvichida kuti timu iproduce iburitse maresults.
Mutevedzeri wemurairidzi weHarare City Fungai Kwashi anoti Mapeza akasawana mitambo yegadziriro yakasimba anokundikana sezvakaitawo Loga Rusek.
Prepare to fail or fail to prepare. Makasaronga zvakanaka zvinhu zvingazvifambi. Saka ndirongoti vakuru vedu ngavaronge zvinhu zvifambi zvakanaka. Varonge mafriendlies. Timu ijaire kutamba yese, timu ijaire kubatana, timu iende iko kune cohesion.
Mutambo wekutanga waMapeza uriko musi wa5 kana 6 Gome Guru apo Zimbabwe iri kusangana neGhana kuAccra mumutambo we-2022 World Cup. Kunze kweGhana neZimbabwe zvimwe zvikwata zviri mugungano iri Ethiopia ne South Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukelanga injabulo ku-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-15 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
To the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Lamukele ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini.
Intshukuntshu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair yalonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le, ephinde njalo ontanga okhijana yibo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu manje njengoba lonyaka bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair bona okhangelelwe kuqhutshwa ngeviki ezayo abikwa esisemaphethelweni, njalo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amaphemithi aweZimbabwe Special Permit azangezelelwa isikhathi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende wethule umbiko othi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19 e-vaccine zingaze zisazihlupha ngokuya emsebenzini. Abantu bemukele ngembono ehlukeneyo lelinyathelo, abanye besekela njalo abanye bengalisekeli besithi lephula ilungelo loluntu. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wokukhitshwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli izindaba avame ukuwenza ngokuveza ukuyabe kuhlafunwe emhlanganweni wedala labaphathi ntambo elekhabhinethi owenziwa ngeviki. UNkosikazi Mchangwa uthi ikhabhinethi kubone kufanele ithathele linyathelo ukulondoloza impilo zabantu abeza emahofisini kahulumende uzodinga usizo.
Pursuant to the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Ngokulandela esake sakutsho ukuba izisebenzi zonke zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela, iqula labaphathi ntambo livumelane ukuba labo abangahlatshwanga bangaze bavunyelwa ukubuya emsebenzini.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi liyemukeleka lelinyathelo likahulumende njalo ekhuthaza uZulu ukuba ayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela.
Ngasafa kudala ngoba kwakukhona ama-vaccine ayekhona awepolio awani sasiwahlatshwa siba ngabantwana abancane. Abantu kabahlatshwe, mina singahlatshwa amabili anzwanga lutho. Ukuthi ngahlatshwe lokuqala akuzange ngumbele kumvimba nombeni ukuthi kukhanye sibe ukuthi umuntu lo ohlatshiwe kaangizange.
Kodwa unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lokhu akusoze kuthinte izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa lezamankampani azimeleyo.
Okungani kuyasikhuba nje ukuthi sesibona singathi kubandlulula ukuthi kungaba lo mthetho yini okufanelwe ke ufakwe nguhulumende ubamba abantu ngamandla ukuthi babe le vaccination certificate kumbe bahlatshe. Ngokubona kwethu iconstitution yelizwe angazwake ivumelane lakho, abantu bayazikhethela. Singazi ukuthi ngesikhathi silandelayo sizabona sokulomthetho yini, asikwazi ilokho. Kodwa sesibone ngani nje okukhetha-khetha lokhu indlela yokubamba abantu ukuthi be-vaccinated.
Unkosikazi Mthwangwa uveze njalo ukuthi amalunga awekhabhinethi ananzelele ukuthi inani labatholakala bele-COVID-19 kanye labalahlekelwa yimiphefumulo selinganeno, esithi konke lokhu kungenxa yenhlelo ezabekwa nguhulumende zokumelana laleli gciwane emizameni yokulondoloza impilo zabantu bonke elizweni. Kunje uthi inani labadinga usizo lwesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 selehlile nxa kuqathaniswa lamaviki ambalwa edluleyo. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abedlula amakhulu amane 418 bele-COVID-19, njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe. Abayisikhombisa babo yibo abalahlekelwe ngumphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba ndawonye sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4550 asebelahlekelwe yimiphefumulo, phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu 126817 abatholakale belawo selokhu waqhamukayo nyakenye, abedlula kancinyane njalo ikhulu 119,216 babo kwaba ngabasila kiwo. Abantu phose abafika inkulungwane ezilithumi lasikhombisa 16,938 abahlatshwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine izolo bakhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leli okwakuqala laya kuzigidi phose ezintathu 2,873,893 lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1,926,947 asebehlatshiwe ijekiseni lesibili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuthi kube sekuhlatshwe izigidi ezilithumi 10 million zabantu elizweni jikelele ukuze asuthiseke ukuthi abantu bonke bavikelekile kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngeviki ezayo kusukela ngolwesibili kusiya ngolwesihlanu abikwa esisemaphethelweni, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. Isiphathamandla seZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa kulumbuthano abalisa eleBotswana, DRC, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa leTanzania. Uthe umbuthano lo uzaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19, njalo abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 abasoze bevunyelwe ukuphatheka kuwo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esiqale ngokumbuza ukuthi abahlali bakoBulawayo bawamukela njani lombokiso.
Intshukuntshu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair yalonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ebhuqukeza phakathi kwabantu. Kuphinde njalo ontanga okijana yibo abavame ukuthi bakuthakazele kakhulu ukuya khona e-trade fair. Manje njengoba lonyaka laba baleminyaka engaphansi kwechumi lasifica mnembili bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona, njalo abantu abukhanya bazafika yilaba abaye bethe bamenywa. Ngokunjalo kwizakhamizi zakoBulawayo kuhle kwazithena khonokho isasasa liyane ejayele ukuba khona kayisekho. Ngokunjalo kwizakhamizi lanxa zikhangelela ukuthi zizahambi kakhulu labo abalamabhizimusi ukuthi bayekhangela okuthize abangacosacosa khona phana kwalaba ababethengisa, iningi labantu
alikhangelelanga ukuthi liya kuleyo trade fair ngenxa yokuthi iningi livame ukuthi liyabe lihamba labokhijana laba abangavunyelwayo. Ngokunjalo ke laba abaqotshwana above 18 abasoze bakukhangele ngelihlo lelana elikhangelwa yilaba abasakhulayo abancane, ngoba bona bakhangela ezinye izinto ezibahluphayo. Lo nyaka-ke i-trade fair aba ngeyalaba abalamabhizimusi, lalaba abanxusiweyo, kube sokusithi umhlambo omningi kawusoze ufike.
Eminyakeni edluleyo osomabhizimusi babethola inzuzo ngalesi sikhathi amawetela egcwele lokunye, kambe kathesi singakubona yini lokho?
Ibhizimisi izabancane kakhulu, ikakhulu kulaba abakhangele ngezamahotela, ngenxa yokuthi abantu abazabe bebuyile baba baningi yilaba abanxusiwe bevela kwamanye amazwe, njalo kuludlelwana nohulumende, kube sokusithi lazo iziphathamandla zikahulumende. Ngakho-ke amahhotela angathola inzuzo ngenxa yokuvulwa kwe-trade fair yilabo abalokudlelwana nohulumende. So kuzathi labo abangelabudlelwana kuqinileyo lohulumende abasoze bathole lutho, ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende siyakwazi ukuthi zivame ukufikela kuwapha amahhotela. Kube sokusithi lalaba abantu abazabe benxusiwe bevela kwamanye amazwe, labo bazadirekthwa ngunye uhulumende ukuthi baqonde ngaphi. So lawa amahhotela alokudlelwana nohulumende yiwo azaba le nzuzo. Abaningi kabasoze babe layo ngenxa yokuthi iningi labantu kalisoze livunyelwe ukuthi lifike e-trade fair. Njalo lalaba ababebukisa phakathi e-trade fair, inzuzo yabo izabancane kakhulu, ngoba abajayele ukuthenga yibo laba ontanga abangavunyelwayo ukuthi bafike kulezo zitanda abayabe bethengisela khona, ngoba wonke umuntu laphana uyabe khangela ukuthi ibhizinisi yakhe iqhubeke isiya phambili. So kuzathenga labo abangosomabhizimusi abalihlekana, akusafanani ke lanxa kuthe wonke umuntu wavunyela ukuthi angene phakathi e-trade fair.
Lo umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelaye ekoBulawayo. Abamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party elikhokhelwa ngumnumzana Charles Mutama namuhla bakhulume lamalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho ngesicelo sabo esokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Ikomiti ye-Parliamentary Legal Affairs kubikwa ukuba ikhulume ngodaba lolu labamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party, babatshela ukuba badingisise indlela ababona ukuba kungenziwani ukuze izizalwane zeZimbabwe ezilala kwamanye amazwe zivote. UMnumzana Mpilo Mathudu, umgcinisihlalo webandla leli, uthi basanda kwethulela idale leli ugwalo olujulileyo ule-petition.
Ibandla leli lithe lenelisa ukuthi namuhla liyohlalisana phansi le-August House, sihambisa isicelo sethu sokuthi abantu abaphila bephandle kwelizwe leZimbabwe kodwa beyizalo yeZimbabwe benelise ukuvota. Ngemva kokuthi ummeli webandla le-Patriotic Zimbabwe esethe wachasisa echasisela i-portfolio committee yona le Justice and Legal Parliamentary Affairs echasisa ukuthi kungani silesicelo leso, njalo ukuthi isicelo leso sizasisiza ngani, sizanceda ngani abantwana abaphandle kweZimbabwe kodwa bengabe eZimbabwe. I-committee ithe ikuzwa lokhu yakuza eyayo imbuzo, njalo yakhanya ingani lokukuzwisisa lokhu kade kusuggestwa kumbe kubiswa kubekwa ummeli wethu.
UMathuthu uphinde wathi
kuthe ngemva kokubeka kukameli wethu basesithi kungenziwa kanjani ukuthi abantwana abaphandle kwelizwe leZimbabwe bavote. Ngalokho wasokuvunyelwana ukuthi i-PZT izasuka lapho iyophuma le ndlela ezijikelele ezizachasisa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bavote bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Maningi amabandla afisa ukuba abahlala kwamanye amazwe bavote. Elinye lawo ngelikhokhelwa ngumnumzana Innocent Ndibali, ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UNdibali uthi kuqakathekile ukuba abantu bonke abadabuka eZimbabwe bavote.
Siyafisa ukuthi uhulumende eqalise inhlelo zokuyenza i-voter registration kuma different countries, eqalise inhlelo zokufundisa abantu ngamalungelo wabo okuvota, ngoba thina as understand ukuthi kuyini ikuyini okuwehlula uhulumende ngoba uhulumende wethu ulayo icapacity and mina njengeleader ye-EFF ngile belief yokuthi uhulumende wethu uyakwanisa ukuthi elungise inhlelo zokuthi abantu bonke jikelele bevote and because i-politics yeZimbabwe e-government le ku-opposition sitshintshile siyi-politics yokuthi i-politics yokuphikisana kodwa singathethisani i-politics ye-development i-politics ye-peace.
Umnumzana Joseph Juma osekela ibandla leZANU-PF uthi uyakusekela lokhu loba nje esithi kumele udaba lolu luphathwe ngemfanelo.
I-diaspora vote lilungelo labantu bonke abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe. Kuqakathekile ukubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Into engamane iyenzakale kuphela ikubana kwenziwe ngesiphangephange kumbe ngendlela engahlelekanga ezagcina iveza ukubana kugcine kusiba nalokhu abakuthi ngama-loopholes, lezi ndlela ezingahambi kuhle ngenxa yokubana kujahiwe ukubana kulabantu abathiza sifuna kwenzakale khonapho khonapho.
Umnumzana Kindness Baradza osekela ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi kumele kuguqulwe imithetho kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi abadabuka kweZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa basesigabeni seCalifornia khonapha eMelika bavote besekela usibalukhulu waleso sabelo owebandla lama-Democrats uGovernor Gavin Newsom ukuthi engasuswa kuleso sikhundla ukuvota okwenziwe izolo kade kujojozelwe ngabanye abakade befuna. UNewsom abanjwe ngamandla ukwehla kuleso sikhundla isikhathi sakhe singakaneli ngoba besithi uyehluleke umsebenzi wokumelana le-COVID-19. Umongameli Joe Biden welemelika ubikana ubana umonakalo wengozi ezibangelwe ukuguquka ngomkhathi elizweni lakhe udale indleko yamadola aphose yafike ikhulu lamabhiliyoni $99 billion nyakenye kuphela. Lokhu utsho ekwethekeleleni kwakhe indawo icutshungulwa ngezamandla kagetsi e-National Renewable Energy Laboratory esesigabeni seColorado ethi elemelika libhekane lengozi enjengebhomba elimele ukudubuka yiloba yisiphi isikhathi uhlangothi lwezokulondolozwa komkhathi. Uphenyo olwenziwe ngabezindaba abe-Associated Press luveza ukubana phakathi kwamakolishi amayunivesithi asezabelweni asemelika angama-26 awo 26 yiwo angadingi ukubana izifundi zize zibe ngezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukuthi ziqhube izifundo kiwo. Iningi lamayunivesithi adinga ukuthi izifundi zibe ngezihlatshiweyo ngezisenyakatho nokuya ngempumalanga yelizwe kanye laseCalifornia. Inkokeli yamabandla ezombusazwe yehlukeneyo kweleGini ibe lo mhlangano labebutho abahluthunele umongameli Alpha Conde intambo zombuso ngeviki edluleyo. Lo ubungumhlangano wokuqala phakathi kweza kwenziwa kumalanga amane alandelayo ukuhlaziya elakusasa laleli lizwe elingentshonalanga yezwekazi le-Afrika. Umongameli Kaisi Saidi weleTunisia wethule umbiko ekhonona ukuthi ilizwe lakhe libuswa yizinhliwi. Wathembisa ukuqinisa impi yakhe yokulwisana lenkohlakalo phakathi kweziphathamandla zezombusazwe elizweni lakhe. USayidi uxotshe umsebenzi inhloko kahulumende wakhe ngontulikazi lonyaka, wachitha idale lephalamende, wakhipha umthetho ovikela ukubotshwa kwamalunga aleli dale, wathatha njalo intambo zokukhokhela ingatsha zonke zikahulumende. Inhlanganiso ezimele izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa seziveze ukukhathazeka ngezithi ukuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amaphemithi weZimbabwe Special Permit aphiwa amalunga aphose afike inkulungwane ezingamakhulu amabili azavuselelwa kumbe hatshi nxa ephelelwa isikhathi ekupheleni kukambalakazi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inyathelo likahulumende okwele South Africa lokungaphumelo bala ngokuthi iyozala nkomoni nxa amaphemithi la ephelelwa isikhathi mhlaka 31 Mbalakazi 2021 selitshiye ikusasa yeningi labeZimbabwe abalamaphemithi la libuvilibana. Baphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili close to 200,000 abeZimbabwe abaphiwa amaZimbabwe Special Permits ababa ilungelo lokusebenza, ukufunda, lokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa okweminyaka emine. Kusukela ngo-2010, uhulumende wavuselela amapemithi la ngemva kweminyaka emine. Njalo bekhuluma kusase lesikhathi ukuthi ayavuselelwa kusenzelwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe lezi zilungise konke okufunakalayo kugoqela amapasipoti asesalelwe iminyaka emlutshwana. Lobanje sekusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi amaphemithi la aphelelwe isikhathi. Ihofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ithi ilokhu isalinde ukuthi iSouth Africa yethulise inqumo sokuthi kuza kwenzekani. Isiphathamandla sale ofisi uConsul General Melody Chaurura utshele umhlangano obuqoqwe inhlanganiso yeSilo kwele South Africa ukuthi zonke inkulumo ezidingakalayo sezenziwe sekulindwe idale labaphathi ntambo kwele South Africa ukuthi lethule isinqumo ngekusasa yamaphemithi la.
We can however confirm that consultations on the issue have been underway.
Inkulumo ngalolu daba sezenziwe. Sesilinde uhulumende we South Africa ukuthi atho azakwenza.
In this regard, we continue to wait for pronouncements by the host government's competent authorities on the future of this permit.
Lokhu sekuchiye iningi labeZimbabwe besevalweni olukhulu. Umgcini ihlalo enhlanganiswe emela beZimbabwe kule South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi ukungacaciswa kwaloludaba kuzenza impilo ibenzima kakhulu kuzalwane zeZimbabwe leze.
Kule ngozi yokuthi nxa kungakhulunywanga masinyane kumbe engazange avuselelwe amapermit, amabhanga azovala ama-account abo. Ngoba ama bank account avulwa ngepermit, abaqhathi kabasakwazi kambe abantu laba basebenzayo bazabe lokhu bekhona ngomnyaka ozayo kumbe babe bengasekho. Lathi silindele yena uminister udokotela uMotsoaledi ukuthi achasise ukuthi kuzahamba njani.
Umgcini ihlalo enhlanganiswe lwela amalungelo besifazane ezim imbokodo uNkosazana Victress Matutu uta yikho into enzima njengokungazi ukuthi ikusasa lakho limi kuphi.
Kuyasikhathaza kakhulu lokho kusihlalele evalweni phela ngoba sazi loba azavuselwa noma avuselelwa. Ukuthi futhi lo bezavuselwa bazavuselwa kwesikhathi esinganani ngoba isinyanga sezisele nje sezintathu. Abaningi sebeqalwela ukubuzwa lasemsebenzini ukuthi njengoba iphepha mvume lakho lokuvumela ukusebenza lapha eSouth Africa seliphele uzakwenza kanjani. Awukwazi nokunika abaqashi impendulo eqondileyo ukuthi uzokwenza kanjani ngoba lathi asikabi nolwazi nje ukuthi kuzokwenziwani. Asazi lokho abantu bazophelwa imisebenzi.
Imibuzo ebithunyelwe isikhulumeli sikamphathi Ntambo ogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa ebidinga ukwazi ukuthi kungabe isinqumo sesithethwe na ngalolu daba nokuthi kukhangelela ukuthi isaziso sethulwe nini ibingakaphendulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Mesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ni Muthuso Khumalo.
Wezemidlalo kulemviko ethi umqaqeshi weqembu lenguqu LFC Platinum uNorman Mapheza nguye osethethe isikhundla sikamqaqeshi weqembu elimela iZimbabwe lama Warriors ngemva kokuxotshwa umsebenzi kuka Zwaiko Logarisek. Ubika uJoseph Njanji.
Ihlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni iZimbabwe Football Association iZIFA ibikwa isikhethe uNorman Mapheza ukuba abe nguye umqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Abaseki bebunda bathi lo mqeqeshi uzancediswa nguTaurai Mangwiro ongumqeqeshi weqembu leTriangle kanye loMandla Mpofu ongumqeqeshi weqembu leHighlanders. Umqeqeshi wabonozinti kubikwa kungu-Energy Mrambadoro yena osebenzela iqembu leChicken Inn. Wayengumqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elishumi lanhlanu elimela ilizwe. UDumaza Dube uthi akuqondanga ukuba inhlanganiso yeZifa ibe yilokhu iqhatsha abaqeqeshi abavele belamaqembu abawasebenzelayo.
Ya mina umbono wami abakhokhela iZifa kumele bakhethe okhochi abangekho emaqembini akhona. Baningi okhochi eZimbabwe, even kungathiwa ngokhochi ababamba uhlelo okwesikhatshana, kodwa kababe ngokhochi abangekho kumaqembu njengesemazweni abelungu. Uzafica ukuthi kubo-England khona ngale kwelengilandi lakubo-Brazil okhochi abakhethwayo for national teams kabakho kumaqembu lawo adlalayo.
Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, isivumelwano sokuba inkampani ethengisa amafutha emota yesakunda yiyo esisekela amaqembu athele Dynamos kanye lele Highlanders ngemali. Lwethulwe kusemthethweni ngolwesibili ntambama esikodlweni iHarare. Amaqembu mabili azasekelwa ngemali edlula izigidi ezinhlanu zamadola asemelika loba nje ezabe ephiwa kuyimali yakwele Zimbabwe. Phezu kwalokho abaqeqeshi kanye labo kapteni bamaqembu omabili labo baphiwe imota zokusebenzisa. Ekhuluma namhla emkhosini wokupha abaqeqeshi labo kapteni izimota, umnikazi wenkampani yesakunda ukuda kwashethagwirei utshele ukapteni weqembu leHighlanders u-Ariel Sibanda kanye lokapteni weqembu leDynamos uPaton Chaure ukuba imota ngezabo ngesikhathi besesikhundleni.
This car is for you to move around. Ngihlala ngapha ngobula wani?
Ngiketa 6.
Ngiketa 6. Hamba la ngiketa 6 ungayi-GM 17. Hamba la ngikhaya. Kodwa bengawukhotha ungabuyi kimi.
Isimo besesisibi kakhulu kuqembu leHighlanders enyangeni ezedluleyo lapho ebelingaselelisi khona ukubhadala abadlali bakhona, kodwa abasweleyo ukusebenzisana kweqembu leHighlanders loTaguray yena osolwa ukuba udlamkani omunye labo ebandla elibusayo. Kodwa abanye njalo bathi okuqakathekileyo yikuba iqembu lebhoso lingafi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. lamukelwe ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair, wona ukhangelelwe ukuqhutshwa ngeviki ezayo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.